Gavuna webanga iri zvakare varisachi garo vekomiti yebanga iri inoona nezvekufambiswa kwemari yemonetary policy committee Dr. John Manguja vati mari iyi inosanganisira madhora maviri emakoini nemadhora mashanu ebepa ichange yave mumabhanga mukati memasvondo maviri ari kutevera. Vachitaura mushure memusangano wekutanga wemonetary policy committee, vamanguja vati komiti yavo haisi kufara kuti mumabhanga hamuna mari inokwanira munhu wese, ndo saka vatora danho rekuunza mari itsva.
Tirikusa mari itsva kuma banks kuti yosangana mumwe chete nema bond notes. Zvinofamba zvangofanana ikara yacho yese. Chekuti panga pakanzi bond panga pakwasa bond panga wakamwedzwa kudhora chete. Zvakasiyana, otherwise tirisi mari muma banks yema coins ma $2 ma pen paper nema $5.
Vamanguja vatiwo vari kuwedzera mari pamusika wemari yekunze kana kuti interbank market, vachiti matanho aya achaderedza mitengo yezvinhu.
Kuwedza kukesha hazvire kuti izvo inflation vakura kwete, asi kuti munhu ongane mari yake mubhengi unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplus money kana kuti aite micro cash. Izvi zvakanaka nekuti izvi mapuraisi anobva adzikawo pasi. Zvino kuti amwani anhu aite basa kutengesa chii mari, izvi MPC yaitutumwa zvikona izvozvo. Chechipiri chabuda imomo ndechekuti izvo tirokuti mainterbank market yedu ashambe zvakanaka. Zvinova izvo kuti tirokuti tiise mari yeforeign currency kumabanks, tinotengesa kumabanks at auction price, ndo kuti chii zvinova zvakanaka kumabanks ko.
Vamanguja vatiwo pane mari yakawanda isina zvairi kushandiswa yakangogara mumabhanga, uye komiti yavo yatora danho rekuti mari iyi ichishandiswa pakurima pamwe nekugadzira zvinhu kuti upfumi hwenyika husimukire.
Mari iyoyo tiri kuti tiite reuse it musystem kutiende kumaagriculture redistribution of that money kuagriculture nekumaproduct sector of the economy. So kuti nyika isimukire ndokuti tiite producing chisipo munyikwandi munyaka muno iconfidence levels are low neproduction low. Zvozvi zvinhu zvozvoti zvakaita low, it means that nyika haisungi zvakanaka. Saka toti tishande MPC sebank kuru yezimbabwe kuti ibatsane nyika yese yezimbabwe kuti kudzire upfumi hwenyika yezimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti pamari yose iri mumabhanga munyika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe yemadhora, makambani 50 chete ndiwo ane zvikamu 50 kubva muzana zvemari iyi. Munguva pfupi yapfuura, RBZ yakavhara maakaunts yemakambani akaita seSakunda, Croco neAccess Finance achinzi aishandisa mari zvisina tsarukano uye aifungidzirwa kuti ndiwo aiita zvekutenga nekutengesa mari pamusika mutema. Sachigaro vesangano rinomirira mabhanga munyika reBankers Association of Zimbabwe vawebhisa rusere vati semaonero avo Monetary Policy Committee yabuda nematanho akanaka chose.
Tatanga zvakanaka nekuti nyika yese yakuona kuti Monetary Policy Committee yakushanda neReserve Bank yedu, ichishanda nevamwe maadvisors vari kuPAC, ichishanda nemabankers nemamwe maindustrialists kuitira kuti tiite chinangwa chimwe chete chekuti tigadzirise nyika yedu panyaya yeproduction. Production for agriculture, production for my industry, and production for my services. And hazvisi chinhu chinongogona kuitwa mangwana, chichatora nguva shoma zvichigadziriswa.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho rekuwedzera mari mumabhanga rakanaka chose sezvo vanhu vange vatambura nekutengeserwa mari nemakoronyera.
Asi dambudziko rine danho iri nderimwe rekuti hatizoonizve here ivo vanga vachiraura mari kumabhanga vasingaidzose vachiramba vachiita zvimwe chetezvo. Matanho api atorwa neRBZ kuitira kuti vanhu ivavo vanga vachimbokwanisa kunge vane mari dzakawanda dziri panze pemabhengi vange vachizopiwa zvitarafu kana kuti vange vasingazvidzokorere zvakare, nekuti tinoona kuti mari dzinotanga dzirimo mumabhanga padzinobuda hadzichadzokeri.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti bhanga guru renyika ritore matanho anoshayisa makoronyera anotengesa mari mukana wekuramba achiomesera vanhu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti nyika inofanirwa kungwarira kuti munyika musawanzwe kana kudhindwa mari inodarika upfumi hwenyika, sezvo izvi zvichikonzera kuparara zvakanyanya kwesimba remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Godwin Mangudya.